This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira anasi. Uri musi wechina chikumi 5, 2014.
Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri nichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
ZANU-PF yozeya kushaya kwava Nathan Chamuyarira kuti vopiwa here kana kuti kwete chiremerera chegamba renyika.
Vaimbo vegurukota rezvemari vatendai biti vokurudzira kuti munyika muite hurumende ichafanobata matomu nekuti ZANU-PF yatadza kutonga.
Sangano reWomen of Zimbabwe Arise kana kuti WOZA rotambira nemufaro mutongo wekuti vanhukadzi vapiwe kodzero dzavo pavanenge vari muusungwa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF rinoti richiri kuzeya nezverufu rwevaimbo vagurukota muhurumende yeZANU-PF uye vaimbo vamutauriri webato iri vaNathan Chamuyarira avo vakashaya kuchipatara cheWest End Clinic muHarare nezuro mushure mekurwara kwenguva yakareba. VaChamuyarira vakaberekwa mugore ra1929 vari mwana wemufundisi weMethodist Church. Vakadzidzisa kwenguva yakareba kudombo shawa ndokuzobuda munyika vachinodzidzisa kuTanzania. Vakambovawo mutori wenhau kubepanhau reAfrican Newspapers Limited. Muna 1962, vaChamuyarira vakanyengetedzwa kuti vapinde munyaya dzezvematongerwo enyika mubato reZapu naDr. Samuel Parire Nyatwa. ZAPU yakabhanwa muna 1962 makare zvakapa kuti imba yavaChamuyarira isechwe nemapurisa. Asi mugore rimwero kunyange vainge vasina chigaro muZapu, vaChamuyarira vakaperekedza mutungamiri weZapu vaJoshua Nkomo kuNew York, kwavaiendesa tsamba yenyunyuto kuUnited Nations.
Muna 1962, nenyaya yekusava nechivimbo neutungamiri hwavaNkomo, vaChamuyarira vakazoenda kubato reZANU-PF rakaumbwa nevaisada kuti vaNkomo vange vachitungamira. Muna 1968, vakaitwa munyori weZANU-PF anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Asi muna 1971, mushure mehurukuro navaJames Chikerema vakaumba bato reFlores. Bato iri rainge richiti rinoda kubatanidza verudzi rwechindevere nemashona. Asi rakashorwa zvakanyanya neZANU-PF neZANU-PF richinzi raida kukurudzira mazezuru chete. Asi mushure makore maviri chete vakabuda muFlores ndokudzokera kuZANU. Pakawana nyika kuzvitonga kuzere, vaChamuyarira vakaitwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Mushure mezvo vakaitwa gurukota rezvekuburiswa kwemashoko, vakashanda zvakasimba nemasangano evanyori nevadhindisi vemabhuku mukuumbwa kweZimbabwe International Book Fair. Vakashandawo segurukota rezvemaindustry. Asi vakazosiya zvematongerwo enyika muna 2010 vachiti vaida kunonyora nganonyorwa dzemabhuku eupenyu hwavo nehwava Mugabe. Mukuzeya nyaya yavaChamuyarira tabata mutauriri weZANU-PF Varugare Gumbo kuti tinzwe nezverufu urwo.
Musangano warasikirwa nhasi zvikuru nokushayika kwavaChamuyarira. VaChamuyarira munhu anozikamwa muZimbabwe nebasa raakaita mazuva orusununguko, angariye mukuru wamapepa Daily News muno muZimbabwe kana kuti that time yanga ichinzi yairi Rhodesia. Saka tinomurombo nezvaitika. Munhu watinoziva, munhu wakaenda kuAmerica kunodzidza kuPrinceton University, akabva akazoenda kuZambia kwakange ari memba yedare rechimurenga muna 1969. Paakaruza maelection 1971 akabva aenda kunoticha kuDar es Salaam. Tikazoenda navo kuGeneva, tikazoenda kuMaputo, tikazouya kuno muna 1980. Nobva azvopiwa mabasa akati kuti sa Minister of Foreign Affairs, Minister of Information Telecommunication. Saka munhu anga achishanda zvakanaka zvikuru, akazova member yePolitbureau, akava Secretary of Information and Publicity, aita basa guru. Munhu watanga tichibvunza mazano kuti zvinhu tingazvifambisa sei. Tinourombo kuti ashaika asati apedza mamwe mabasa ake anga achiitawo, kunyora bhuku rake vino, kunyora bhuku ra president.
Saka tichitaura nezvengano nyorwa yavanga vachiedza kunyora iyi, zvichazoitwa sei yeupenyu hwavo pamwe nevamugabe?
Hatizi kuti zvinhu zvichazofambisiwa sei, tichangoona. But sokuziva kwangu ndofunga vanga vanyora bhuku ravo zvakakwana, vanga vatova kuma pedzisiro. Izvi zveruhondi yavamugabe ndofunga vanga vane komiti yanga ichinyora izvozvo, saka ndofunga members ekomiti izvozvo kuda dzikangokontinya neprogramu yachona.
Pane urongwa here vagumbo hwekuradzikwa kwavo kusvika pari zvino?
Hai, hatitataona urongwa hwakawanda nemhaka yekuti vakashayika madeko.
Mutauriri wezanupf varugare gumbo vari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika, uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya kuti tinzwewo maonero avo nezvekushaya kwavashamuyarira.
Vakabatsira kudevelopa kwemidhia yemuZimbabwe nokushandisa kubudiswa kumatsoko nokutorwa kwenhau kubatsira nyadzi dzirusungunuko. Vakabatsira zvemunguva yehondo pavanga vari mubato rezanu, vari muzapu futi, vari muUN, vari muNDP, National Democratic Party, vachishanda nevamwe. Asi vakazofoma bato ravo muna 1971 rinonzi Front for the Liberation of Zimbabwe, ranga rina naJames Chikerema raiopoza zanu. Saka tikashandisa nhoroondo yezanu yekuti kana wanga ambonetsana naye haindi paHeroes Acre, zvinokwanisa kunetsa. Asi ini ndinoona hangu sokuti kunze kwenyaya yegukura hundi yavanga vachiti izvo, hapana chakaipa nokupondwa kwakati kwavanhu kumatereland, kuti vana vaipondwa, vana mai vaipondwa, vanhu vasina mhosva vakafa zvinozikanwa nomunhu wese. Ivoti pakakumbira regero pakanzi navamugabe zvazvisingafani kudaro, nepakanzi navazvohoti aifanira kudara, ivoti kwanzi vanga vasingafaniri kukumbira ruregerero. Ndinoona sokuti ichechecho chitsvambe chokukonewa kwakati vanhu vashamuyarira kuti mungati zvinhu zvakaitwa kumatereland izvo zvingakurudzirwa kana kuti vanhu vangarega kugara pasi vogarisana zvakanaka nokukumbira regero nokuona kuti mangwana zvakadaro hazviitwi sei.
Varuhanya, asi vamwewo vari kuti zvakaitwa navashamuyarira zvakanaka, zvekuti vakaona kuti mwiri yavo haisina kunyatsomira zvakanaka, vachibva vati ivo vakuenda pamuchikandigere. Munoti kudii nemashoko aya?
Vanga vati vane makore anodarika eretirement omupublic service, vanga vaover 6, vaifanira kungorizaina. Ngatisakurudzira zvinhu zvemangamanga. Nyaya yekuti tinomudhara ane 90 years anoramba achinzi purezidenti wenyika haifaniri kushandiswa ezimhezha yekuti kana munhu anenge akura akarizaina toti wagona, wagona kuita sei, iwe uchifanira kunge uchingorizaina. Haisiyo nyaya.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika, uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vari parunare kuWestminster University kuBritain.
Vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanoti panofanirwa kuumbwa hurumende inombofanofambisa basa pachiitwa nhaurirano dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vabiti vati ZANUPF yatadza kugadzirisa upfumi hwenyika zvava kupa kuti veruzhinji vadye nhoko dzezvironda. Vabiti, avo vakadzingwa semunyori mukuru muMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai, vati chava kudikanwa ndechekuti paumbwe hurumende nehunyanzvi hwokuvandudza upfumi hwenyika yavari kudaidza kuti National Transitional and Technical Council, uku kuchiitwa nhaurirano nemapato ezvematongerwo enyika, masangano anoshanda akazvimirira pamwe neveruzhinji rweZimbabwe.
Vanhu vemuZimbabwe vari kusafa, vanhu vemuZimbabwe havana mabasa. Zvatinoziva zvese, makamani ari kuvharwa izvovo. So dai vaita chido nevanhu cheZimbabwe chongokumbira uriregerero kune vanhu, kazuke kuti suri whether muchirungu kana muchishona kana muchindevere kadikidiki so tinongokumbira kuti vangoti suri chechipiri tiri kuti isusu vanhu vemuZimbabwe ngatichitai nhauro dialogue indaba dare rekuti timbotaurana kuti tozvifambisa sei kana tataura pakuzvifambisa sei taimboti substitute varume vezano apa zvezano apa toisa kana kuti transitional government kana kuti NTTC yanambotaura nechirungu national transitional technical council kana tichiti technical itoro iri kudhila nezvetechnical ndomaonere diyo asi isusu hatisoda kupa vanhu vemuZimbabwe mazano kufunga kwedu isusu seMDC renewal team.
Vabiti vakurudzirawo kuti sangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica resadac pamwe neAfrican Union kuti apindire munyaya dzekusamira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe kuitira kuti nhaurirano idzi dzitange nekukasika.
Varume ava kuvatsukunyudza hamuvakwanisi asi zvakutoda kuti bato rakafanana neSADC Southern African Development Committee bato rakafanana neAfrica Union raona marwadziro ari kuitwa munhu mutema nekubudikidzana nekahurumende aka kasi nehanya nevanhu radai radzoka sekumbove kwaranga riri muno muZimbabwe kubva musi wa 29 July 2007 kusvika paelection ya July 31 kuti no isu veSADC tine chata yedu handitika tine political organ. There is now a political crisis in Zimbabwe. Kwete political crisis yega yegani, kwane futi economic crisis. Kwete economic crisis alone, kwa also social crisis. Vana hawasi kuenda kuchikoro, maticha atanga kuenda kuSouth Africa. Kwete izozo futi, kwane moral crisis. Newspaper rese ramuno verenga mkoma. Newspaper rekubatu wachi baro, rekwisiko makendru, rana mazibaba, ishimairi. There is a serious moral crisis. Vochi wana SADC yochi wana that as a point of entry kuti nyika ichachi bvurukwa chapfachaka nyuka yochidzoka kukirotaship.
Vabiti vaenderera mberi vachiti sarudzo dzinofanirwa kuitwa chete kana pavandudzwa zvose zvinobata mafambisirwo esarudzo.
Zvekuti tingonopinda musarudzo pasina mareform tinorohwa nezveusiku zvatakaitwa musi wa 31 July 2013.
Mutauriri weZANU PF Varugare Gumbo vaudza Studio 7 parunhare kuti zviri kutaurwa navabiti izvi kutaura kwevanhu vakakundwa musarudzo vari kushaya zvekuita. VaGumbo vakurudzira veMDC Renewal Team kuti vamirire sarudzo dzemuna 2008 kana vachida zvekutonga. VaGumbo vaenderera mberi vachiti hurumende yeZANU PF iri mubishi kuita zvayakavimbisa vanhu payaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rapera. Vatiwo chirongwa chekuvandudza upfumi hwenyika cheZimbabwe Agenda for Socio Economic Transformation kana kuti ZIM Asset icho chakaparurwa nehurumende ndicho chichaita kuti upfumi hwenyika husimukire kana chikazadziswa. Asi vabiti vati chirongwa cheZIM Asset ichi hachina zvachinacho zvinoita kuti upfumi hwenyika husimukire. Vachiti chirongwa ichi ndicho chakanyanyoipisisa pazvirongwa zvese zvekuvandudzwa upfumi hwenyika zvakaparurwa nehurumende kubva pakawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980. Panyaya yekuti veSADC neAU vadzoke muZimbabwe kuzobatsira kuti paitwe nhaurirano, VaGumbo vati hapana chaitika munyika chingakonzera kuti masangano aya auye muZimbabwe kuzoyananisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano remabhizimisi munyika reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI rinoti riri kufara zvikuru nerwendo rwenhumwa dzeEuropean Investment Bank dziri kuuya munyika nechitatu svondo rinouya kuzoita hurukuro nevemabhizimisi munyika nezvenyaya yekuvabatsira nezvikwereti. Asi bhanga reEuropean Investment Bank iri rinoti harisi kuzopa hurumende yeZimbabwe chimwe chikwereti nekuti hurumende itori nemari yechikwereti kare inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora airi kutadza kubhadhara. Mashoko aya akatutsinirwawo nemumiriri weEU muZimbabwe vaAldo de la Ricia. VaDelaRicia vanoti mari inogona kupiwa vemabhizimisi inogona kusvika mamirioni makumi mashanu nemanomwe emadhora. Chikwata cheEU chiri kutarisirwa kuita misangano negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, masangano akaita seZimbabwe National Chamber of Commerce, Bankers Association of Zimbabwe neChamber of Mines nemamwewo masangano. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri weCZI vaCharles Musipa kuti tinzwe zviri kuitika.
Nekunzwa kwaanda kaita European Investment Bank vanouya vaine chinangwa chekuti vanzwisise kuti vangakwanise kubatsira sei private sector muZimbabwe, maprivate company vangabatsire sei makambani anenge achida zvikwereti. Varoda kuti vauye vagonzwisisa vasangane nemakambani acho vanzwise mari dzacho dzingangodikanwa, vaonewo ivo kuti vaongorore kuti vanokwanisa kubatsira papi.
Rubatsiro irwu ruri kuendawo here kuhurumende kana kuti rungori pakati pemakambani akazvimirira neiro bhengi reEuropean Investment Bank iri chete?
Pari zvino vaiti ivo havasati vane mukana wekuti vape rubatsiro kune hurumende, asi vachiti vanokwanisa kuti vabatsire makambani, maprivate company. Ndo zvavakati tsanangurira kwari zvino.
Imi seCZI makakokwawo here kumisangano iyoyi?
Hongu takakokwa, tinenge tichimirirwawo kumisangano iyoyi ichaitika muHarare next week. Tinenge tiriko sezvo takasangana navo muna January kuBrussels. Gore rino tichiitawo tichira chichemo ichocho, saka tinenge tiriko here.
Yakakosha zvakadii misangano iyi vamusipa?
Yakakosha zvikuru. Ndava chatingati zvimwe zvinhu zviri kudzivirira kuti upfumi hwenyika huendere mberi ndeinyaya yekuti hatina mari yakakwana yekuti makambani aakwanise kukwereta kuti vatenge zvinhu zvavanonida kuti vaproduce vamanufacture. Saka zvinobatsira zvikuru kana kuine vamwe vanouya vachikwanisawo kuunza mari dzekunze munyika kuti makambani muno akwanise kutora zvikwereti kuti vakwidzire mabasa avo.
Avo vanga vari mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaCharles Musipa vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Makateerera kustudio 7 munotibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Mutungamiri wenyika yeSyria vaBashar al-Assad vakunda zvine mutsindo musarudzo dzemutungamiri wenyika iyi. Izvi zvaita kuti vatore chigaro chemutungamiri wenyika kechitatu uye vachatonga kwemakore manomwe panguva iyo vari kurwisana nevari kupikisa hurumende yavo. Mutauriri wedare reparamende muSyria vaMohammad Laham vanoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi vakavhotera vaAl-Assad musarudzo dzakaitwa nemusi wechipiri. Vanhu vanosvika zvikamu makumi masere nezvipfumbamwe kubva muzana ndivo vakavhota. Sarudzo idzi dzinonzi dzakaitwa chete munzvimbo dziri pasi pehurumende yeSyria. Mukupera kwezuva nezuro, gurukota rezvemitemo vaJim al-Ahmed vanoti sarudzo idzi dzakabudirira zvakanyanyisa. Sangano reSyrian Arab News Agency rinoti vaAl-Ahmed vakatiwo zvakabuda musarudzo idzi rakatiwo zvakabuda musarudzo izvi chibhakera chakasimba chakarohwa nyika dziri kubatana mukupiedza kubvisa hurumende yeSyria. Gurukota rezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry pamwe neEuropean Union vari kushora zvakasimba sarudzo idzi.
Ndege mauto yemuAmerica nezuro yakadonera munzvimbo inogara vanhu kuchamhembe kwedunhu reCalifornia. Ndege iyi yerudzi rweHarrier yakadonera mumisha iri pedyo neguta reImperial iro riri kumabvazuva kweSan Diego pedyo nemuganhu weAmerica neMexico. dzimba mbiri dzinonzi dzakaparadzwa asi hapana vagari vakafa kana kukuvara. Mutyairi wendege iye anonzi akakwanisa kubuda mundege iye isati yarovera pasi, asi anonzi akaendeswa kuchipatara kuti anoongororwa. Ndege iye inonzi yakabva kumuzinda wemauto uri muYuma kuArizona, makiromita 106 kumabvazuva kweImperial. Iye itsaona yechipiri yehari ya kubva paYuma Air Base munguva isingakwani mwedzi. Tsaona yekutanga yakaitika mugwenga riri kunze kweFoenix. Mutyairi aive mundege iye anonzi akakwanisawo kubuda isati yarovera pasi.
Israel yaburitsa mashoko ekuti ine hurongwa hwekuvaka dzimwe dzimba chiuru nemazana mashanu muWest Bank nemuEast Jerusalem senzira yekupindura danho rePalestine rekuumba hurumende yerunyararo. Bazi remuIsrael rinoona nezvedzimba raburitsa hurongwa uhu nhasi. Gurukota rinoona nezvedzimba vaUri Ariel vanonzi vaudza masangano enhau kuti iri danho ratorwa nehurumende yeIsrael senzira yekuratidza kusafarira kwaro kuumbwa kwehurumende muPalestine ine chekuita neHamas. Israel neAmerica dzinotora Hamas sesangano remagandanga rinopfurikidza mwero. Asi zvisinei hazvo, vanhu vemuPalestine vari kushora zvakanyanya kuvakwa kwedzimba idzi neIsrael munzvimbo dzavanoda kuti dzinge dziri pasi pePalestine mune ramangwana.
Mapurisa kumabvazuva kwedunhu reNew Brunswick muCanada ari kutsvaga murume akapfuura ndokuuraya mapurisa matatu uye akakuvadza mamwe maviri nezuro. VeRoyal Canadian Mounted Police vanoti kupfurwa uku kwakaitika muguta reMoncton, apo mapurisa akadavira nhare yaitaura nezvemurume aive nezvombo akapfeka nguo dzemauto. Murume ari kufungidzirwa kuti ndiye akapfuura mapurisa aya aburitswa saJustin Bock, uyo ane makore 24 ekuberekwa. Mapurisa maviri akakuvara anoti ari kuita zviri nani muchipatara chavari kurapwa vari.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munokwanisawo kubata Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder reWeezTech kubva na9pm kusvika 11pm. Kana muri pa WeezTech, tsvagai channel yakanzi CHZIM.
Veruzhinji vatambira nemufaro mutongo wapiwa nhasi nedare repamusoro-soro reConstitutional Court wekuti mapurisa aremekedze kodzero dzemadzimai avanenge vasunga vachivaisa muchitokisi chepakamba yeHarare Central Police Station, icho chinonzi chaive netsvina isingaiti. Izvi zvinotevera nyaya yakakwidzwa kudare iri nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, ayo anoti vaZimbabwe chibwa pamwe namuzvare Belinda Chinovava vachimirira vatungamiri vesangano remadzimai reWomen of Zimbabwe Arise kana kuti WOZA muna 2010 mushure mekusungwa nekuchengetedzwa kwemadzimai aya vari muchitokisi pakamba iyi kwemazuva matanhatu.
Vachitura mutongo wavo, mumwe wevatongi vedare repamusoro-soro amai Fernanda Ziyambi vanonzi vati madzimai aya akatyorerwa kodzero dzavo pavakanzi vabvise nhumbi dzavo dzemukati pamwe neshangu uye kunyimwa mvura yakachena yekunwa. Dare iri rakurudzira mapurisa kuti agadzirisewo chitokisi ichi kuitira kuti chifambirane nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Madzimai aya akanga akwirira dare gurukota rezvemukati menyika, mukuru wemapurisa pamwe nemuchuchisi mukuru wenyika. Zvitokisi zvizhinji munyika kunyanya chekumatapi police station zvinonzi hazvichakodzeri kunge zvichigarwa nevanhu, asi mapurisa ari kuramba achiisa vasungwa ikoko. Makomiti eparamende anoona nezvemutemo, utano pamwe nemukati menyika ari kukurudzirwawo nevamwe kuti achiona kuti mutongo wapiwa nhasi uyu wateverwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo uye varomiriri veHarare West muparamende muzvare Jesse Majome veMDCT pamwe nemukokeri wenhengo dzeparamende dzeZANU PF mudare reparamende uye vachimirira Mberengwa West vaJora Mugumbo. Tatanga nekubvunza muzvare Majome kuti vatambira sei mutongo uyu.
Ini ndino tambira mutongo uyu nerufaro zvakanyanya nekuti unonyatso zvadzidza pachena kuti nyaya dzekodzero inyaya dzehunhu hwevanhu nekuti mufunge hapana chinhu chinobvisa hunhu hwemunhukadzi kumutorera nekumubvutira zvinhu zvinokwanisa kuchengeta ndingati mwiri wake zvakavandika nekuti zviri pachena kuti vanhukadzi vanenge vachiri kubereka vanoenda kumaperiod vazhinji vavo saka kana mukarambidza munhukadzi kuti ange achipfeka nguo dzemukati tinomudzikisa kuti ave mhuka chaiyo tinomutorera hunhu hwese zvinomushungurudza zvakanyanyisisa saka ndinofara kuti dare iri raona zvakakodzera kuti richinyatsogadzedza hunhu hwemunhu.
Honorable Gumbo, munoti nemutongo wapiwa uyu uye mashoko ari kutaurwa na Honorable Majome?
Ndinourirana zvikuru sisa na Honorable Majome. Munhu wemudzimai munhu anofanira kubatwa zvakanaka achinyarwa. Ini semunhu wemurume ndinotokwanisa kana kutombofamba ndisina kana rimwe bhurukwa romukati ndangopfeka zvangu rapamusoro hachisi zvinoanisa kunetsa pavanhu varume chakadaro ichocho. Asi pamunhu wemudzimai kuti akurure mbatya dzake dzemukati ndinoona sekuti hazvinenge zvisina kunaka uye hazvipi chimiro chakanaka. Tinofanira kuziva tese kuti pamwe unongosungwa nokuti wanzi waita chakati apa hauna mhosva. Zvino kuti utore zvekodzero dzako kusvika pamwe pachinhanho chakadaro ndinoona kuti hazvina kunaka. Ndinofunga kuti ini mutongo waita uyu pandiri wakanyanyisa kunakisa.
Honorable Majome, tingaona here mapurisa achitevera mutongo uyu nekuti kurudzirei kuti vange vachichengetedza zvitokisi zvavo zvigare zvakachena nekubata vanhu zvakanaka haina kutanga nhasi?
Ndinoona mapurisa ka basa ravo nderekuteedzera mutemo nekuona kuti mutemo wateverwa. Saka mutongo uyu ka wauya hawo kumapurisa asi hasi mapurisa basi apiwa mutongo uyu. Zvinosanganisa nebazi rehurumende rinoendera nezveupfumi nezvekupa mari pavandudzi zvisinyatsova kuti zviratidza kuti isusu zvechokwadi tiri nyika yakatora rusununguko hatichakwanisa kupomera varungu muro isusu pachezvedu sezvataura vedare iri. Ngatichiitei kuti munhu wese anobatwa nekodzero dzake zvizere kuti asiyane nemhuka.
Honorable Gumbo.
Aiwa, ndinotenda ndichibvumidzana futi nezvitaura naHonorable Majome, asi ndingangoda kuwedzera kuti isuwo futi savadare tabatsirika pazuva ranhasi nenyaya yataurwa iyi ende imwe moda kutendwa vestudio seven kuti nokukura kwakaita vanhu vanokuteerera ndichitaura zvasvika pane vakawanda kuti vazive kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka maererano nokubatwa kwavanhu kana vakasungwa. Asi ndinongoda kuti ndisimudzire kuti isina naHonorable Majome navamwe muparamendi komiti yejustice inotungamirwa naHonorable Majome nekomiti yezveutano yehealth ngazviite kuti zvitombobuda zvitenderera kumatirongo ikoko kumastoksi kunobatwa vanhu vangoye ta expose vambobudisa pachena zvinenge zvakamira zvakaita vane vanotora matv edu aya vambobudira vachiratidza kuti aya hasiwo magariro atingada kunge tichiita munyika yakasungukwa yezimbabwe. Zvinhu izvi zvakawanda zvinogwedza munhu ari panze. Tasungwa mune zvepolitiki ndorangara ndichiri kuinvesti ini kuma1971 makasungwa muri momo mazadza chichemba chacho ichi maitoshauta kuti vari panze kana muchikwanisa chimbotibhodheraiwo mvura ini ndapinda muparamendi yakazombotenderawo mamwe majeri tikabva takwanisa kunopikana panotonona munhu uye asina kuzvibatira nechira yanenge nayo mudumbu pava tirei pave nekapuraivhesi zvakaitika raizvozvo kumarimandi nekune dzimwe nzvimbo ichi. Saka ndofunga tofanira kuenda step ahead kunokeshwa kuti nekugwedha mukati mvura ngadzigwedhe mukati vanhu vakwanise kuti pereki dzavo dzigare dziri dzine utsanana.
Muzvare Majome,
isusu secommittee yejustice legal and parliamentary affairs tine urongwa hwatitori nawo hwekuti tiite bvunzurudzo netsvagiridzo tiongorore nzvimbo dzakasiyana siyana tione kuti vanhu vari kunyatsowana here ndingati utongo hwakanaka nejechetere mukubatwa kwenyaya. Asi chimhingamupinyi chatinacho chikuru nyaya yemari.
Honorable Gumbo, tingaona here zvichizopararira kuti zvinge zvichiitwawo mumajeri nezvimwe zvitokisi zviri munyika yose?
Ini ndo yanga iriyo shuviro yangu kuti iko dai zvachipararira zvachiregera kunguva zvaitikara paHarare chete nekuti sekutaura kwandaita tinonzwa mashoko akawanda anobva kunzvimbo dzakasiyana siyana kune vanhu vanotaura kuti kana wabata paunopinda hapana kana utano.
Vanga vari mukokero wenhengo dzezano PF muparamende uye vari mumiriri wemberengwa West vaJoram Gumbo. Manzwa zvakare kubva kuna sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemutemo muzvare Jesse Majome veMDC. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa mutongo wapiwa nedare repamusorosoro pamabatirwo anga achiitwa vanhukadzi nevamwe vasungwa muchitokisi.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
ZANU PF yozeya kushaya kwavaNathan Chamuyarira kuti vopiwa here kana kuti kwete chiremerera chegamba renyika.
Vaimbo vegurukota rezvemari vatendai biti vokurudzira kuti munyika muite hurumende ichafanira kubata matomo nekuti ZANU PF yatadza kutonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemire ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwe New Blessing Zulu Talks, iyai mina Sandra Nyaira na Chris Kandemire.